chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichihwina ne 1-0 agoisa ndiGoffrey Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya necross iye achibva akwanisa kuti ange achiri rowa nemusoro ari paboxi ipapo kuti Highlanders iwine 1-0 asi nekuti yakatamba zvakanakisisa especially pasecond half ndo vanga vachitamba zvakanakisisa iyezve vakadza maopportunities akati one day asi kune Highlanders vanenge vachifara nekuti game avo 5 years zvino vasati vamborowa vakwanisa kuti vange vachiwina 4 ime yacho yakapera iri draw saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara stereke kuti vange vachikwanisa kuti vange vachiwina iyezve vachiwina mutambo uyu vachibva kunorowa Dynamos last weekend kuHarare saka zvaitika kuno kunhandare yeBurgerfield Stadium kuBulawayo chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichirowa cheNicroot 1-0 Nicroot iri kutamba zvekutangisa kuPSL asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa nasi uno vatadza maopportunities akati wandei vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana say a point mutambo muno wanga uri kuBurgerfield Stadium saka zvapera zvichiti Highlanders 1-0
ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo
vanga vakauya zvakawandisa kugrounds kana Highlanders ichihwina vatsigiri vayo vanouyawo kustadium iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndo zvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa vakauya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa timu yavo kana vachifunga zvechampionship asi coach wavo Matinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezvechampionship ari kuti ari kugadzira timu kuti inge ichitamba zvakanakisisa